Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi mwenezi pamwe nechivi South. Uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvitevera zvipinga izvo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri wemasvingo Human Rights Trust vatine mapinguro evanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachikidzirwa.
Women Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejista vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati momo, mokuti vanhu vanga vakunzi command agriculture vodiwopuwa maserial number votoregwa voudzwa nzwa yeserial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi unofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakaregera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma nokuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano wecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti vanhu vazhinji vakataza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachiexercise right yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika paseki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavhota educators akanga achitenderera akauya 1 week before ivo vauya kuzoregista vanhu. Saka shoko ranga risati ramwirira muvanhu uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi agara asingabati redio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiregista kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona plazi vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregista kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista kuvhota.
Asi vamwe vagara varikurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwachivi dzakasara. Vatoma Zinduru vekwangundu kwachivi ndomumwe wavarikurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Chivi vanhu havananyatsopedzisira havananyatsokuvhota zvakanaka vose. Kuregista kuvhota vose zvakanaka nokuti vanga vasina kuadvertisa vetaa tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo veZEC devagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu vanhu vakwanise kuregista kuvhota vose zvakawa.
Kunyange mukuru weZEC mumasvingo vaZEC spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupeta kwechikamu chekutanga. Mashoko abuda muZEC anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. ZEC inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru mumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.